This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzinda we Voice of America, urumu Washington, D.C.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington, D.C.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro ndira 12 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Dare redzimhosva rinorambidza mapurisa kubvisa vanhu vari pamanzou famu kumazowe.
Kutongwa kwenyaya dzemumatare gore rino kunoparurwa nemukuru wevatongi vematare achichema chemawo kuti mari ishoma zvikuru inotambiriswa vatongi vedzimhosva.
Nyanzvi munyaya dzemitemo dzopesana pane zvinoreva bumbiro remitemo kana mutevedzeri wemutungamiri wenyika achinga asiya basa.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare repamusoro nhasiramisa mapurisa kuramba achienderera mberi nekudzinga vagari vepapurazi reArnold Farm riri kumazowe rinonzi ranga richida kutorwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro amai Erica Ndewere vatura mutongo wekuti mapurisa ambomira zvekudzinga vanhu vanogara papurazi reArnold Farm number 10 riri kumazowe rinozivikanwa nezita rekuti Manzou Farm. Vachitora mutongo wavo, amai Ndewere vati hurumende inofanira kupa vanhu ava pekugara isati yavadzinga sezvinotaurwa nebumbiro idzva remutemo wenyika. Vatonderai Batasara, vano vegweta riri kumirira vaLeonard Mukore nevamwe vavo vakapwanyurwa dzimba papurazi iri svondo rapera, vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare.
Ndinofara kuti dare rapa maclients, maapplicants, chikumbiro chavanga vachida, inonzi temporary relief kana kuti provisional order, yekuti mapurisa havachafanirwa kuramba vachiputsa dzimba kana kuvaya Victor kubva paArnold Farm kubva nhasi izvozvo, vakufanirwa kutomira.
Vatiwo vanotarisira kuti hurumende itevedzere zvaturwa nedare. Hurumende yanga yaudza dare kuti ine imwe nzvimbo yayakapa vanhu ava kuti vagare, asi izvi hazvina kugutsa dare. Sabhuku wenzvimbo iyi vainokishuwa kana Kembizi, avo vakapwanyurwa dzimba dzavo nemapurisa svondo rapera, vanoti vanotambira zvaturwa nedare vachiti upenyu hwevanhu papurazi ava hwanga hwava kukonzera kuti vanhu vazhinji vanhongesvosve nemuromo.
Tatambura nokudzingwa kwatiri kuitwa nokupwanyurwa kwatiri kuita dzimba, takatogara panze. Munhu wese anoda kuuya kuona ndauyawo, nemidziyo yese iri kungonayiwa nomvura, chibage chedu chatiri kudya takatongounganidza panze, chiri kungonayiwa nomvura. Saka dare ratotiyamura kana ratitirege kukwatakwa nemapurisa, pamwe tingaedze kuwakiridza zvimwe kuti tidzivirire mhuri yedu iri kunayiwa nozvinhu zvedu.
Vakana Kembizi vanoti vanga vave kunyemwa zvinhu zvakawanda zviri kugoverwa vanhu zvakafanana nemafetereza, uye vave kutarisirawo kuti vana vavo vachakwanisa kutanga kuenda kuzvikoro izvo zviri kuvhurwa mangwana.
Vana vechikoro pari zvinotanga taakutotya kutoti pamwe ticharambidzwa futi kuvana vechikoro vachashaya kukuenda. Zvino hameno kana zvatadanzino nokoti padzimwe nguva vana vechikoro vedu vangabvumirwe, nokuti hakuna changatichipirwa kufama yedu iyi kana zvese zvangadzidziswa nehurumende mafetilizer mbeu vanga vachitinyima vachititi hamusiwo muno dzaimo munomufama muno. Saka tatashayiwa kuti zvanga zvichibva nokupi zvinhu zvakadai, isi takagara kubva pa 2000 kusvika parizvino.
vagare vepapurazi iri vanoti vakanzwa kuti mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe avo vane rimwe purazi riri pedyo nepamanzou vaida kutora purazi iri kuti vachengete mhuka asi gurukota rinoona nezvinoitika mudunhu remashonaland central vamartin dina vakaudza bepanhau reherald kuti amai Mugabe havana chekuita nekudzingwa kwanga kuchiitwa vanhu papurazi iri vachiti purazi iri rakagara raiswa parutivi nehurumende kuti richengeterwe mhuka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Zvichakadaro, mukuru wevatongi vematare edzimhosva Chief Justice Godfrey Chidyosiku nhasi vaparura kutanga kushanda kwematare edzimhosva gore rino vachiti vari kushishikana nemashandiro ari kuita vatongi pamwe nemihoro yavo iyo vati haisi kuvafadza uye inovapa muedzo yekuita uori. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachidyosiku vakurudzira hurumende kuti igadzirise dambudziko iri kuti vatongi vashande vakafara, asi vachidyosiku vati zvisinei nemashandiro pamwe nemihoro isingafadze. Matare edzimhosva mazhinji anosanganisira reconstitutional court akakwanisa kunzwa nyaya zhinji dzakakwidzwa kumatare aya. Vatiwo dare repamusoro kuvulawayo rakashanda zvakanaka chose zvekuti rakapedza kunzwa nyaya dzese dzainge dzakwidzwa kudare iri. Kunyange hazvo vachidyosiku vati dare rehigh court kuHarare harina kunyatsoshanda zvakanaka. Vati pane vatongi vakaita saJustice Nicholas Matonzi avo vati vakashanda zvinodadisa vakatora mitongo yakawanda kudarika vamwe vatongi mudare iri. Justice Matonzi vakatora mitongo makumi manomwe nemiviri pagore kana zvichienzaniswa nevamwe vatongi vana vasina kuita basa nemazvo avo vakatora mitongo makumi matatu nemitatu pagore rese pamwe chete. Havana kudoma vatongi ava, vati vanotarisira vatongi vese kuita basa sezvinoitwa naJustice Matonzi gore rino. Vamwe vatongi varumbidzwa nekugona basa ndiJustice Nokutula Moyo, Priscilla Chigumba pamwe naJustice Lois Matanda Moyo. Vachidyosiku vatiwo zvinofadza kuti mumwe mutongi wedare iri akambenge asiri kushanda zvakanaka Justice Charles Hungwe vakashanda nemazvo gore rapfuura. Varumbidzwawo matare amagistrate vachiti akashanda zvakanaka akapedza kunzwa nyaya dzese vachiti dzisati dzapera inyaya dzichangounzwa kudare iri. Mukuru wesangano rinomirira magweta munyika reLaw Society of Zimbabwe vaLloyd Mishi vati vafarira mashoko turwa nemukuru wevatongi zvikuru nyaya yekuti vari kuedzana pose pavanogona napo kuita basa kunyange hazvo zvinhu zvakaoma.
Ininiwo ndafarira izvozvo zvavanyaya kukurudzira zvekuti vanoona nezvemaconditions of service ngavazvigadzirise nekuti ndo chimwe chezvinhu chatinofunga isu semagweta kuti chinogona kunge chiri kukonzera uori corruption.
Vamishi vaendera mberi vachiti vafarirawo zvaitwa navachidyosiku zvekudoma vatongi vari kuita basa ravo nemazvo.
Ndinotenda futi kuti vabuda pachena vakanyatsodonongodza nemazita majaji. Munoziva munyika medu muno taakuda zvinhu zviri pachena, zvinoburitswa pachena. Vaburitsa kuti naningi vari kuita zvakanaka. Ndo zvatinoda izvo nekuti munhu wese ngaachitarisa pakuita kuti zvinhu zvifambe mune zvakanaka.
Mukuru wesangano reCoalition Against Corruption vateri Mutsvanga vati vanobvumirana vachidyosiku vakati hurumende haifaniri kurega izvi zvichiitika.
Tinokurudzira hurumende kuti dai yatutsira mari yatingati iyo masalaries emajudges nemamagistrates neavo vanoshandira matare kuitira kuti vasave vanoita tempted kuti vatore yatingatiyo choko muhomwe kana kuti mabhiraibhi. Naizvozvo tinokurumidza kukurudzira kuti hurumende dai yangowedzerawo vese vashandi vayo vatinotiwo macivil servants izvinoitisa kuti vasange vachiita zveuori.
Vachidyosiku vati zvinofadza kuti vari kudyidzana zvakanaka chose nemamwe mapazi anoita zvekutongwa kwenyaya akaita semapurisa vemajeri pamwe nevachuchusi kubva kunational prosecuting authority. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association richimirira nhengo dzedunhu reHarare rinotirambomisa urongwa hwekuti nhengo dzaro dzikande mapadza pasi zvichitevera chiziviso chakaburitswa nehurumende chekuti ichabhadhara vana mukoti mari dzavo dzemabhonasi chitatu chesvondo rino. Sangano iri rakanga razivisa kuti vana mukoti vaizotanga kurangwa mabasa nhasi kana hurumende isina kuvapa mari dzebhonasi apo paidoka zuva musi wechishanu chapfuura. sachigara weZimbabwe Nurses Association Harare chapter vaino kidongo vanoti vaona zvakakosha kuti vapenzeve kuhurumende panyaya iyi sekuvimbisa kwayo kunyange hazvo yaimbokundikana kuzaisa zvimwe zvivimbiso mumashure umu. Ngatinzwe hurukuri yataita navo vachitsanangura.
Hapana chachinja, hapana shanduko yaitika nhasi, hakuna munhara mabasa, vanhu vese vari kumabasa. Izvi zvauya kumashure kwekunge hurumende yanyora pasi kuti ichabhadhara mari dzemabhonasi musi wa14 January 2015 inova Wednesday kusvika mangwana. Saka sekuti vana mukoti vanhu vari professional vakaunderstand vakazvinzwisisa vakati hurumende yedu sezvatinyorera pasi zvaakuipa mukana kusvika musi Wednesday sekutaura kwavo. Saka munhu wese ari pabasa kutaura kudai.
Saka chitatu chikasvika pasina zvafamba sezvataimboona zvaachimboitwa nehurumende kuti aikuimbisai asi ichizokundikana kusvitsa zvimbiso izvi. Pane matanha amunozotora here?
Chitatu chikasvika mari ikasauya tichagara pasi seexecutive tobva tamepa heway forward kuti zvino tochiita sei kubva ipapo tichienderera mberi.
Vashandi vamwewo vemasangano ehurumende vanga vachivimbisawo kuti kana makaya mapindawo mukuramwa mabasa vaizopindawo mukukutsigirai yavangati solidarity. Makatambirawo sei danho iroro riri kubvawo kune vamwe vamunodyidzana navo?
Totora sedanho rakanaka nekuti isusu sevashandi hatina kurwadziwa nekuti maticha akapirwe mari. Masoja mapurisa vakapirwe mari nekuti vamwe vedu ende vanokodzera kuwana mari iyoyo. Munhu wese mushandi anokodzera kuwana mari iyoyo. Saka hatisi kuona takashata nedanho ravo iroro nekuti vanenge vachisapotana nesu mukuti tiwanewo mari yedu nekuti mari iyoyo inodeserva. We deserve that money and also teachers they deserve that bonus again.
Avanga vari sachigaro weZimbabwe Nurses Association Harare chapter vaino kidongo vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri munokwanisa kutibatawo pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pashortwave.
Tinodawo kuzivisai imi vateereri kuti chirongwa chenyu chava neFacebook page. Endai pa www.facebook.com/voa.shona. Tinodzokorera zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
France iri kutumira mauto anosvika zviuru 10 munzvimbo dzinokosha kuitira kuti dzichengetedzwe zvakasimba. Izvi zvinotevera kurwiswa nemagandanga kwakaitika muParis sondo rapera. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muFrance vaJean-Yves Le Drian vaudza vatori venhau nhasi kuti mauto aya achange ava munzvimbo idzi mangwana manheru asati asvika. Gurukota rezvemukati menyika vaBernard Kaznyov vanoti chidimbu chemauto aya chichange chichengetedza zvikoro zvemajudha mazana manomwe negumi nezvinomwe zviri muFrance.
Mapurisa emuLebanon asecha ajerera netsa munyika iri murongwa hwavo hwekutsvaga vasungwa vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekubhombwa kwakaitwa muTripoli nemugovera. Zvikopokopo zvaonekwa zviri pamusoro pejeri reRomier iro riri kumabvazuva kweBeirut. Ukuwo mukati mejeri mapurisa abvisa chimwe chikwata chevasungwa vachichiendesa kune mumwe mupanda wejeri iri. Vasungwa vakawanda vanonzi vapisa mamatres avo vachiratidzira kusafarira zvaitwa izvi. Gurukota rezvemukati menyika vaNohad Machnuk vanoti hurumende yakanzwa nhare dzairidzwa pakati pevarwisi nevamwe vevasungwa vainge vari mujeri.
Gurukota rezvekunze kweAmerica vaJohn Kerry vari muIslamabad kuti vasangane nemutungamiri wehurumende yemuPakistan vaNawaz Sharif. Vakeri vari murwendo rwesvondo yose runosanganisira kumbomira munyika dzemuEurope, asi kumbomira kwavo nhasi muPakistan hakuna kunge kwaziviswa. Vakeri vachashanyira France kunoratidza rutsigiro rweAmerica zvichitevera kurwiswa kwenyika iyi svondo rapera.
Makateerera kustudio 7 munotibata pa 909 am 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Bato reMDCT nereMDC Renewal Team anoti haasi kuzopinda musarudzo dziri kuitwa musi wa27 kurume dzekutsiva vaiva mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru kuMount Darwin West pamwe nava Emerson Mnangagwa kuChirumanzi, Zimbabwe. VaMugabe vanoti pasi pebumbiro remitemo idzva panofanira kunzi vaviri ava vatsiviwe nevamwe. Mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vanoti havasi kuzopinda musarudzo idzi kusvika zvinhu zvine chekuita nesarudzo zvavandudzwa. Asi veMDC inotungamirwa navaWashman Ncube vati pari zvino vane chisungo chavakaita kare chekuti vanopinda musarudzo dzose. VNCA vati vange vachipinda musarudzo dzemakanzura, asi vachagara pasi kuti vazeye kuti vopinda here musarudzo mbiri idzi. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu kuti tinzwe kuti sei vasiri kuda kupinda musarudzo idzi.
Tiri kuti isu seMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai hatisi kuzopinda mukwikwidzo yatinoziva kuti result yacho inenge yatozikanwa kwikwidzo isati yaitwa. Tiri kuti isu pane maelectoral reforms muchirungu atinoda kuti aitwe neZimbabwe Electoral Commission, ZEC, rinova ndiro bazi rinoona nezvekumhanyisa nekugadzirira nokuona kuti maelections afambiswa nezvakanaka muno muZimbabwe. Pari zvino ndichitaura kwauri kudai hatitorina electronic voters roll. Takakumbira voters roll iyi kubva kare chaizvo chaizvo.
Asi kunze kwekuti hamusi kupinda musarudzo, pane zvamuri kuita here zvekuita kuti mitemo yacho yesarudzo ivandudzwe?
Pane zvakawanda zvatiri kuita, Blessing. Chokutanga tinoda kubatana nevamwe vose vomuno muZimbabwe, vemadzichechi, mapato edzimatongerwo enyika, tivevo paNational Convergence Conference iri kurongwa iyi.
Wanga vari mutauri weMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare. Ko, mutemo unoti kudii panyaya yekuita sarudzo dzekutsiva mutevedzeri wemutungamiri wenyika sezviri kuitika? Vamwe vanoti vaMugabe vainge vatotyora mutemo nekuti vaifanira kuona kuti sarudzo dzaitwa mukati memwedzi mitatu. Asi muzvinafundo Love More Maduku vanoti vaMugabe vari kutyora mutemo nekuti amai Mujuru havafaniri kurasikirwa nechigaro chavo.
Aiwa kwete, provision yomutemo iyoyo inotoaplaya izvizvi. Vari kuti izvo zvichaapplya kana pazo ya running mate havasi kunzwisisa, ende ndinourombo kuti havafaniri kunge vari vanhu vakafunda saizvozvo vanotadza kunzwisisa zviri pachena zvakanyorwa nomutemo. Running mate haina constituency, haimbogari yamirira constituency. Saka mutemo uyu haungaizoapply pana running mate, iye running mate asingamiriri constituency. Plus zvakare running mate haappointwi naPresident. Unotoita vice president kana waita running mate by virtue yokuti wamanya naPresident, mose muchitsvaka vote yokupresident awin. Saka hauappointwi naPresident, uri automatically in office.
Asika vamangwana tichitarisa kuti munhu unenge wasarudzwa nevanhu kunzi uvamirire, mutungamiri wenyika ozongokusarudzawo hako kuti unzi wamutevedzeri wake ozokudzinga basa, zvinenge zviri zvinhu here zvatingati tichisa pachikero chemutemo zvinhu zvakanaka?
Zvinhu zvakanaka kana wanzi naPresident uya uite vice president, ukaona kuti zvine danger yekuti ucharudza sitira kuro MP, unogona kuramba kuti ini president chakai umwe, ini ndoda kuramba ndiri MP.
Tine urombo vateereri avo vanga vari vaMunyaradzi, Paul Mangwana vanova nhengo yeZANU-PF vari muPolitbureau vachiti hapana chakaipa pane zvaitwa navaMugabe.
Thank you.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa sarudzo dzeby elections dzinofanirwa kuitwa dzekutsiva amai Mujuru nava Emmerson Mnangagwa.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei ma text messages pa number dzinoti 12024650318 muchitudza number dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona pa number dzinoti 001 202 617 2077 kuti mutaure pa live talk.
Nekuona kutambudzika kunogaroita vana veZimbabwe vanenge vawirwa nedambudziko remirizhonga uye kukanganiswa nayo, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvakafunga kuumba homwe inobatsira vanhu ava. Izvi zvakaita kuti paumbwe homwe yeZimbabwe Victims of Violence Fund, kana kuti ZVVF, iyo inonzi yakanangana nekubatsira vanhu zvisinei nekuti vanotsigira bato rezvematongerwo enyika rakadii uye kuti ndiani akonzera mirizhonga iyi. Vanoda kuziva nezvehomwe iyi vanoenda pawebsite inoti www.zvvf.org, iyo ichiri kuumbiridzwa.
Sachigaro wehomwe iyi vaJustin Mateu avakambokwikwidza vakamirira bato reMDCT kuBuera West vanoti sangano ravo rine muzinda muBritain asi riine nhengo munyika dzakawanda idzo dzinenge dzichishanda nevamwe vari muZimbabwe. VaMateu vanoti vari kumusha ava ndo vanenge vachiona pamwe nekukomekedza kusangano ravo vanhu vanokodzera kunge vachibatsirwa nesangano iri.
Takaona zvakaitika kuna 2008 violence yakaitika iya nemakore akatera nezvaitika zvese. Saka ndokuona kuti chatingaite kubatsira kana zvinhu zvakadaro zvichiitika muZimbabwe. Ndokuongororawo futi kuona kuti zvinhu zvakadaro zvinogona kudzokoroka zvakatonyara. Saka ndokuona kuti isusu takafanira kutione kuti kana zvaitika sevanhu vari kunze kwenyika, tingakwanisawo here kubatsira vanenge vatambudzika nenzira dzakadaro. Saka isusu zvatakaita ndozvokuti takatanga gore rakatera, kuna kuda kunopera, ndopa takatanga kuurongana ndokuchitanga kuumba fund yedu iyoyi. Saka tichiri pama early stages, but takutotanga kutonobatsira izvo zvizvi sanezuro. Kana makanzwa kunzi kune mukana akapedza muchipatara, tiri kutotarisira kuti izvo zvizvi by mangwana tinge tamubatsira kuti abatsirikane pamabills aatarisana nawo. Tatombotaura naye kuti tinzwe kuti chii chakaitika, zvakamira sei kwaari, kuti tione kuti tingamubatsirei nepakadii.
VaMateu, vamune muchibatsira vanhu vakamira sei, vane mapato ezvematongerwo enyika here kana kuti chero ashungurudzwa mune nyaya dzezvematongerwo enyika?
Isusu tiri kuti wese anenge ashungurudzwa mune nyaya dzematongerwo enyika tinofanira kuti timubatsire. Nokuti chatinoziva ndechekuti vanhu vanoshungurudzwa akava ndo vari pasi vaiva, vangari vebato ripi, vangari vecivil society, hatina basa kuti ndiani. Tikangoziva chete kuti munhu iye asvika pakushungurudzwa anoda rubatsiro, tinofanira kubatsira.
Tinoona kuti pane vanhu vagara vakashungurudzwa kare nezvematongerwo enyika, zvikuru vakashungurudzwa mugore ra2007-2008 munguva yesarudzo. Muchaenda here muchibatsira zvakare vanhu iva?
Tikutangira nepatiri yezvino. Kana fundi yedu ikange yakura, ndo patichatanga kuchironda. Titori nevamwe vari muZimbabwe vachaita basa rokuronda kuti vaone kuti pane vanhu vakashungurudzwa vaya vari kunyanya kuda rubatsiro ndevapi, kuitira kuti vaivavo zvakare tivabatsire. Chikuru chatiri kuda izvezvi, tiri kunyanya kuunganidza marizosi dzedu kuti ati wandei.
Vanga vari sachigaro wehomwe yeZimbabwe Victims of Violence Fund vaJason Mateu vari parunare kuPortsmouth kuBritain neStudio 7.
Kanzuro yeHarare inoti veruzhinji vanofanira kunge vave kuwana mvura mazuva matatu anotevera, kunyange hazvo yatanga kubuda kune dzimwe nzvimbo muguta nhasi. Kanzuro yakadzima mvura muguta reHarare kubva nemusi wechishanu kusvika nezuro kuitira kuti mapombi eMorton Jaffrey Waterworks agadziriswe. Mukuru webazi rezveutano mukanzuru Dr. Prosper Chonzi vanoti veruzhinji vanofanira kufashaidza mvura ichange ichibuda mumapombi vasati vainwa, sezvo ichikwanisa kunge ichibuda iine tsvina. Kanzuru yakaita basa iri pasi pechirongwa chemari inosvika 144 million yakabva kuChina kuti igadzirise dambudziko remvura muguta. Mavelas Mutakanya wewe Studio 7 aita hurukuro na Dr. Chonzi kuti tinzwe zviri kuitika.
Bazara rakarishandwa since Friday rekuta iso manyupa rakapera nezviro vaka komishina maplans acho, saka vatanga kupomba mvura iri kuwanikwa vatanga kuma areas ekuma western suburbs kuna anabudiriro Glenview Fokoshe Kambuzuma Warren Park ikoko kumbu vatanga kuona nhasi vamwe vachaiona mangwana mu town mumaflats nechitutarisa chinenge yako mangwana. Ma areas ari kure mbichana zvakaita sekunana mabhuku tafara tinotarisira kuti zvinhu zvese zvinenge zvanyatsodzoka kwazvo zvanga zviri kana kuti zvanani pera about 3 days basi kuuya inenge yakuya mbichana irombotanga ichiita mbichana mbichana but inotarisira kuti inenge yakuwa after 3 days kana pachinge pasina dambudziko ririko.
Pane vamwe vari kuti mvura iri kubuda pari zvino haisi kunwika sezvo ine tsvina nezerere. Munoyambira kuti zvifambiswe sei pakadai?
Tinogara ikotaura zvimwe chete izvizvizvi kuti kana ichinge yakadaro inogona kunge ine katest, inogona kunge ine kakunuwa, inogona kunge ine zviri kuonekwa mukati. Izvozvo zvazvo hazviurayi asi vanofanira kuifashairisa nekuti zvinouraya utachiwana hunozobuda kwekupedzisera. Saka tinotarisira kuti izvozvo zvichakiri hazvo kune kufamba kwenguva. Asi zvandakagara ndichitaura kuti mvura inofanira kunge ichingoramba ichifashairidzwa, inozomwiwa kana yafashairidzwa yekushandisa kugeza ndiro, uyezve inenge ichizonwiwa kana musina kuifashairisa ngatishandisei maakwatabs kana ana watagadi.
Mune dzimwe nzvimbo mavasati vawana mvura muri kukurudzira kuti vaite sei?
Mune dzimwe nzvimbo dzisati dzawana mvura ndo dzine mabhoho akati wandei. Tinokurudzira kuti vashandise mvura yemumabhoho akacherwa nekanzu nemamwe mapartners avo zvakaita sana Red Cross nekudaro naGAA. Mvura iyoyo zvakare inofanira kungobatwa semabatiro ari kuitwa ichangobudai zvekufashairiswa nekushandisirwa maakwa tablets. Then kana vanga vakachera mugodhi yavo kana matsimi avo ngavaite zvakadaro izvozvo zvinoti mvura yacho hatisati taunya kuita. Tinokurudzira vanhu kuti varambe vachishandisa mvura yakafashairiswa.
Avangu ari mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vachitaura naMavelas Mutakanya uyo Studio 7 vari varunare muHarare.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amunotumira. Munyoro wekutanga anoti jongana blessing makadiko nebasa. Isu kuno zvakadzvanya wena, mari hakuna, kuomerwa kwacho kwakanyanya ndokwataona. Mabasa kana anokuti huya Xmas nenew year kutamba tichidya mengo hedu zvakaoma wena. Zvakungoda Mwari zviro hurumende yakundikana. Munyora anoti ndikwazirewo hama dzangu dzose netimu yangu kuchikoro nemufana wangu Niko Nyamadzau, ndine muteereri mukuru Mpinga Blessed kukapfunde kumagunja.
Mumwe anotiwo boys verengaiwo tsamba dzangu, ndini Tariro Mangena Machiwota Masamuriwo, ndiri kutsvagawo ana tete vangu handizive kwavakaenda vanonzi Joyce Mangena naElizabeth Mangena. Ndakangonzwa kuti vari kuchimanimani asi handizive pavari. Kana paine anoziva angada kundifonera vanokwanisa kufona panhamba dzinotevera 7712300031. Ndingafare chose ndikawana anovaziva. Ndatambura nemhuri yeZimbabwe, ndibatsireiwo. Tinodzokora zvakare nhamba dzaTariro Mangena dzinoti idzo 7712300031. Todzokorora zvakare 7712300031. Aiwa hama dzadiwa, mubatsireiwo kana muchiziva kuna ana vatete vake.
Aiva vateereri, nguva yedu ndo yaita shanje semazuva ese. Tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinotorambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu kuno kuStudio 7 muchitiudzawo zvirongwa zvamunoda kuteerera imi pano paStudio 7.
Kwazisanai hama neshamwari pano paStudio 7. Email yedu studio7@voanews.com. Matext message kana WhatsApp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi.
Dare redzimhosva rinorambidza mapurisa kubvisa vanhu vari pamanzou farm kumazowe.
Kutongwa kwenyaya dzemumatare gore rino kunoparurwa mukuru wevatongi vematare achichema-chema nemari shoma dzinotambiriswa vatongi vedzimhosva.
nyanzvi munyaya dzezvemitemo dzopesana pazvinoreva bumbiro remitemo kana mutevedzeri wemutungamiri wenyika asiya basa.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndichiti murayiro zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Standikile Mhlanga naJonga.